Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nehanhasi uri musi wechina kurume 7 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC.
Vatori venhau pavasvika pamusangano wanga uri kuitirwa iwo pamuzinda weZimbabwe uri muWashington, vatataurirwa isu kusi pachitiko chanhasi panga pasiri kubvumidzwa kutorwa mifananidzo uyezve panga pasiri kudiwa vane mafoni vachitora mazwi kana kutapa.
Vatori venhau vanorambidzwa kutapa mashoko kana kutora mavhidhiyo pamusangano wakaitwa neZiro Manheru muWashington DC negurukota rezvemari vamutuli Ncuve.
Zvazvinongoratidza ndezvekuti kunyange wakawana mabhiriyoni emadhora ekusimudzira nyaya yekuwanikwa kwemvura, hawana yatingati kapasiti kana kuti the will power yekuti vagari vanyatsowane mvura.
Vagari vemuHarare voshushikana neurongwa hwekugoverwa mvura nekanzuru yavo. Hurumende yava Emerson Munangagwa yobhadhara mazana mashanu ezviuru zvemadhora pagore kukambani yemuAmerica yeBallard Partners kuitira kuti ivakiridze ukama hweZimbabwe nehurumende yava Donald Trump. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vakasangana neZiro Manheru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC vachikurukura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu kumusha pamwe nezvingaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira nyika yavo. Asi vaNcuve vakashamisa vanhu vakawanda pamusangano uyu apo vakarambidza vatori venhau kutora mifananidzo pamwe nekurekodha zvakanga zvichiitika. Ngatinzwei zvakaitika kubva kuna Marvelous Mhlanga nyahuye weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu.
Vatori venhau pavasvika pamusangano wanga uri kuitirwa iwo pamuzinda weZimbabwe uri muWashington, vatataurirwa isu kuti pachitiko chanhasi panga pasiri kubvumidzwa kutorwa mifananidzo uyezve panga pasiri kudiwa vane mafoni vachitora mazwi kana kutapa. Vanga vari kuti ivo nekuti zvizhinji zviri kuitika zvinozowanikwa zvava pasocial media zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Iwe semutori wenhau wazvitora sei?
Tamboedza kuti tiedze kuyananisa taurani nevanga varipo kuti zvanga zvisingaite here kuti tikwanise kutaura navaNcuve mushure mechitiko chanhasi, asi vabva vanzivo vanga vari kuenda kunosangana nevamwe vemuno muAmerica, nhumwa dzemuno kana kuti vamiriri vehurumende yemuno muAmerica kwavanga vari kuenda kudhina. Saka zvasingakwanisika, asi tangokwanisa hedu kungobvunza kuti mafambirei, vakangotaura nechirungu muchidimbo vatova panze.
Ndezvipi zvakakosha zvataurwa navamutuli Ncuve pamusangano uyu?
Pamusangano wanhasi vanga vane zvizhinji zvavanga vari kutaura zvakakosha, zvokuti ndatokatya madzwa kuti sei vanga vasakuda kuti vatori venhavo vatape zvichibuda mumuromo mavo. Nokuti vataura ivo vachiti ino inguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe kwanise kuuya kuzodyara mari yadzo munyika, vachiti ivo pane tingati yemikana yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyaya dzezvicherwa mining. Vakati ivo kuti inguva zvekuti vanhu vadyare mari yavo pamusika wemari, uyezve vakati nyaya yehumhizha nenyaya yekudyidzana kana kuti yatingati tourism yekushanya nekushanyirana ndo dzimwe nzvimbo kungadyarwe mari nezvizvarwa zveZimbabwe. Asi vamwe vanga varipo vabva vabvunzazve vakati ivo vanhu vakakwanisa kunge vachidyara mari yavo imomo munyika vanozogona here kuiburisa tichitarisa kuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango, uyezve zvakataurwa izvo nehurumende yeAmerica neZiro chaiye kuti zvirango zvichaenderera mberi. VaNcuve vabva vakurumbidza kudayira vakati chisingazive vazhinji ndechekuti Zimbabwe iri pakati pekutotaurirana neAmerica. Vakati ivo nhasi vange vatori kuCongress vachitaurirana nemasenata panyaya yenyaya iyoyo yezvirango. Saka vati nyika ichaenderera mberi ichiedza kuti igadzirise ukama wayo neAmerika.
Semaonera kumavelets zvizvaro zveZimbabwe zviri muWashington DC nevamwe yakuzoona vamthulinwe vachitaura vanga vachigudzikana here nemashoko egurukota rezvemariri.
Vachitaura navo mushure memusangano vanga vari kuti chanyanya vafadza ndechekuti vanwibe kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika vakwanisa kubuda vakawanikwa ivo vachitaura. Kunyango vamwewo vanga vari kuti zvavari kunzwa zviri kuitika kumusha pari zvino nehama neshamwari dzavo zvakati siyanei zvimwe zvacho zvinopokana nezvimwe zvanga zviri kutaurwa navanwibe. Asi vanga vari kuti ivo changovafadza ndechekuti kunyangwe zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka vanwibe vabuda pachena vakauya vachiedza kutsanangura sekutaura kwaitawo vamwe vanga vari kuti dai zvanga zvichikwanisika vamwewo makurukota vachiuyawo vachiita sezviri kuita vanwibe izvozvi panguva ino.
Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye achitaura ari parunhare ari pamuzinda weZimbabwe muAmerica. Kanzuru yeHarare yazivisa kuti yave kutora matanhe ekuti ikwanise kugovera mvura kuvagari vayo kana kuti water ration mumisha yose yeguta kubva kuzuva rimwe chete kusvika kumazuva manomwe pasvondo. Izvi zvaziviswa kuburikidza negwaro raburitswa nekanzuru iyi. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kanzuru yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekushomeka kwemvura mumadhamu anowanisa guta mvura.
Iri gwaro igwaro rabva kukanzuru riri kupa chenjedzo kuvagari vachange vachiiwana mazuva api pasvondo. Izvi zviri kubudikidza nenyaya yakataura mazuva mashoma apfuura ekuti mvura kuHarare iri kunera. Iko zvino titori nemadhamu akatopwa asi sisina mvura, uye mamwe madhamu atichiri kuseenzesa mvura irimo yasviba zvikurusa uye yadzikira malevels ayo. Saka nzira imwe chete yatingangokwanisa kuti tinge tichiwanisa vanhu mvura kuita yatinoti pachirungu water rationing, kugoverana goverana mvura kuti vanhu vawana mvura mazuva aya vawanawo mvura mazuva aya, kuti munhu wese ambowanawo chouviri maringe nemvura.
Tiri kuona kuti kune mimwe misha yamati iwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, mimwe misha ichiwana mazuva ose, mimwe ichiwana mazuva mashanu pasvondo. Makasarudza sei mazuva?
Izvi zvinoenderana nemadensities enzvimbo, uwandu hwevanhu vari munzvimbo imomo. Mukati savana Mbare, Highfield, Sunningdale, Mfakose, Greenside, Willowvale, Adbeni, Southerton, Industrial Area nepakati peguta nekunana Mfakose kwakawandisa vanhu. Saka nzvimbo dzakadaro pamirawo yepublic health kunofanirwa kunge kuine mvura mazuva ose. Uyezve ndidzo dzimwe dzenzvimbo dzinowanzenge dzichizotushuka zvigwere pakati peguta paita kuti pagare pasina mvura. Kouyawo dzimwe nzvimbo tadzitipa mazuva anokwana iwo mashanu. Izvi zvichiita navo kuti vakawana mvura musi wemuvhuro, chipiri nechitatu, china nechishanu vanocheredzerawo mvura yekuseenzesa pamaweekend. Kuitawo dzimwe tikupa mvura chitatu nechina kuita kuti vanenge vacheredzawo mvura vazoseenzesawo mvura iyoyo yavanenge vacheredzera mazuva kunenge kusina mvura.
Tiri kutarisawo zvakaita semusha weHeathcliff matiuwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, ende imwe nzvimbo yakamboita dambudziko rezvirwere zvemanyoka mazuva apera. Makatarisa chii kuti muipe zuva rimwe chete?
Tinge tichitarisawo nepumping capacity yedu yatiinayo, uyezve tinotarisawo zvinhu zvinenge zviriko kunzvimbo idzodzo kuti Heathcliff kune zvibhorani zvinenge zviriko zvivo zvinenge zvichishanda zvinenge zvakacherwa zviriko.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mukuru werimwe sangano revagari veguta reHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudzawo Jonga Kandemiri kuti kanzuru haisi kugona kuchengetedza mvura sezvo mamiriyoni emarita emvura ari kurasika nekuda kwepombi dzakatsemuka dzisiri kugadziriswa nekanzuru yeHarare.
Isusu seHarare Residence Trust tinonzwa kufushikana zvikuru kana kanzuru yedu yakambotadza kuwanisa wagari mvura madhamu akazara. Yozochitanga nawo kuti tiri kuda kuita demand management nekuda kwekuti madhamu haachina mvura yakawanda. Zvazvinongoratidza ndezvekuti kunyangwe wakawana mabhiriyoni emadhora ekusimudzira nyaya yekuwanikwa kwemvura, hawana yatingati capacity kana kuti the will power yekuti wagari wanyatsowane mvura mvura iri kupombwa kubva kuMorton Jeffries vanoti vanobuditsa 450 megaliters. 270 megaliters inorasika munjira isati yasvika kuvagari, imwe ichidiwa nekukonektwa zviri kunze kwomutemo. Zvino kana zvadai zvichatorewa kuti pavanga vachimbopa vagari 45% yevagari vangangosvike 300,000 vari connected, zvaakutozorewa kuti zvirwere zvatiri kurwisana nazvo zvakaita sana cholera nana typhoid, iyo yatotekeshera kunzvimbo yakaita sekuwadzana nebudiriro, pari zvino zvichatoramba zvichitekeshera.
Mune matanho amuchatora here zvichitevera iyo timetable yaburitswa iyi?
Isusu seHarare Residents Trust neResidents Council tichayedza kuti tirambe tichingosangana nemakanzelazi kunzvimbo dzawari tichiedza kuda kuti tinzwisise. Asi urongwa hukuru huri kuitwa neHarare Residents Trust ndewe kusangana nevatungamiri vanotungamira madistricts, atingati madistrict officers, nevavanotungamira kunzvimbo dzeservice delivery kuti tinyatsowane rizere pamusoro pekuti tingabatsiranisei kuti mareports anounzwa nevagari akwanise kunge achigadziriswa, nekuti mvura zhinji iri kurasika.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau anhasi. Totanga nezviri muPolitical bepanhau remuAmerica repaindanet. Bepanhau iri rinoti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yapa basa kambani yemuAmerica yeBallard Partners kuti isimudzire chimiro cheZimbabwe muAmerica uye kushanda zvakasimba mukugadzirisa ukama hweZimbabwe neAmerica. Kambani yeBallard ichange ichibhadharwa mazana mashanu ezviuru zvemadhora pagore nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Chibvumirano ichi chakatanga mwedzi wapera mushure mekunge gurukota rekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanyorerana chibvumirano nemutungamiri weBallard Partners vaBrian Ballard. Chibvumirano ichi chakanyorerwa zviri pamutemo mwedzi uno nebazi remuAmerica rinoona nezvemutemo pasi pemutemo weForeign Agents Registration Act. VaBallard vanozivikanwa zvikuru nekudyidzana kwavo kwemhando yepamusoro-soro nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBallard ndivo vaive mberi mukutsvagira vaDonald Trump mari musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reZimbabwe.com. Bepanhau iri rinoti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vamisa kushanda kwematunhu eHarare neBulawayo mubato ravo ndokubva vatuma bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwebato kuti riferefete zviri kuitika mumatunhu aya, zvikuru hurongwa hwekuda kubvisa vatungamiri vechidiki mumatunhu aya. Izvi zvaziviswa nemutauriri webato iri vaSimon Kaya Moyo. Yasvika nguva yekuti tumbonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7.
Tinoshanda muriini munyika yedu yechizvarwa. Variini tichingotambudzika. Nanhasi tirikungotambudzika tikufamba nemasango asingaperi.
Mazvira sei muri yeZimbabwe, muri sei kwezi kwamuri? Hai, ndiri murambi kwaJobek apa. Dangotaura hangu nemasangisheni ari kuchema-chema vakomana vezana. Tine urombo mana vakamapuwa nevakomana vana Tiramba vakati haitai izvi nezvokuti MDC kakuudzai kuti reformai, musangosunga vanhu makarambirira. Zvino kana masangisheni momapiwa musachema. Nyika kana isina hondo seizvizvi munongoisirwa masankisheni kana muchiungurudza vanhu venyu because hanga hazviiti maamericans vaive vachizoda kurwira vanhu saka masankisheni anouya
makadii vashamarume vescreen seven ngenzi vekwamatramandi pasouth africa mavaone nguva musingazivi kunzwawo musingazivi wokupleya audio yangu kungotumira asi musingakwanisi kundisaupa chirongwa ndichikumbirawo kuti mukanzwawo audio yangu yandinda pleya nhasi ngaishandisawo chirongwa pamwe ndingafarawo chaizvo nyaya yavamutori nuve yavakaita yanga yakanaka kana dei yanga yakaitwa nevamwe munhu wacho akaiita nevanhu vacho vari kutungamirira nyika pari zvino vana vezimbabwe vari kutaura navamutori nuve vanoda kuti vauye kuzimbabwe kuzoita mabhizinesi takaona vazhinji vaiita zvinhu izvi vachizonopedzisira mari dzavo dzazonyorera mahara dei vanga vari vamwe dei vavari vamwe vaigona kuona kana kukasira kunyumwa kuva nemuono wemberi vaikwanisa kurega zvinhu izvi zvakadero zviri kuitika muzimbabwe zanupf zvinhu zvakangorava zvangoomera nekuti chiri kuitika ipapa ndechekuti ivo vanenge vaidonzi vauya nemari iyoyo kana vachinge vauya nemari iyoyo vachazotorwa mari iyoyo then pamunoendera mavhusa zvinhu zvo zvinosvika zvinoshata yakuiwo mari yako yosvika pakupera kambani yako yowa asi nyika ikashandisa maus dollar saka vana vezimbabwe ava ndachikumbirawo dei vachikwanisa kunzwawo audio yangu iyi vaikwanisa kuziva kuti ngavaende kune dzimwe nyika dzinokwanisa kuti vaende vanoinvesta ikoko vachiita mari yavo vari kunzvimbo idzodzo vaikwanisa kuchengeta hama neshamwari mukati meupenyu kwete kuti vaende mukati menyika yezimbabwe kuti vanoshandisa mari munyika mari yegobva yatogwa futi ichishandiswa zvisina basa haipapo ndaichitokumbirawo kude vana vezimbabwe vanga vaonawo zvimwe vakwanisa kuchengetedza nokugadzirisa nokuchengetedza mari dzavo nekuti handisi kuona hangu muono wakanaka kati pazvo tatenda
makatini vatsigiri vashamarari vestudio 7 ndinofara zvikuru ini ndinoitwa Tavani Ndovhu kuBulawayo ndine mashoko mashomanana andinoda kuti nditaure maringe necongress yemdc chokwadi congress yemdc ndaikumbira vachamisa tinovatsigira asi ngavatendedze demokirasi iitwe mupati ndizvo zvatakaramba kuzanupf saka kana zvatakaramba kuzanupf zvava kupinda kumdc handichaoni difarendi yemapato awa tinenge tatove nowhere mdc takaibira demokirasi saka kana vakuti anenge akwikwidza vachamisa washata ngaadzingwe mupati kana kuti ngaatange bato rake no that's not it mumunhu wedu that's a democracy jekerere zvinhu zvakanaka avachamisa vavhoterwe zvine musindo uye akwikwidza vachamisa achatsigira zvevatsamwisa 2023 pamaelection kwete zvekunyombana nekutukana hazvisi zvekumdc ndezvekuzanupf kubato riri kutidzvinyirira iri ini ndiri mutsigiri mukuru ndakapisirwa musha ndikaenda kubotswana kundogara ndikatsoka nhasi ndaakunzwa mashoko aya ndanohoya kuti saka taakutsigira ripi bato ndirege kundovhota here kana ndoita sei ndaikumbira vana vemdc vave chinhu chimwe timbomira kutukana titsigire zvatinotsigira kana paita anoda kutikwikwidza mupei mukana acharambwa nevanhu odiwa navanhu tenda mberi nemaelection ndatenda zvangu ndini Tavani Ndlovhu kuBulawayo
makadii vateereri vestudio 7 ndinoshamisika zvikuru nenyaya yezanupf kuti mainterest ayo panyama yedhongi ndeyi because nyaya yecongress iri kushupa munhu wese wezanupf ari kutemeseka musoro macomments kuedza kuisa zvipi nezvipi kwecho chavari kuedza kurwa nacho panyaya yecongress yemdc ndechi vachitadza kugadzirisa nyika yehondongi kuika nyika yafa vokwera vachingogwa nezvemdc asi ivo vanogwei nemunhu akaruzi kuti kana vaiziva kuti vanogona kutonga vasei vachigwa nemdc kuti hangauya azodai kureva kuti hapana kana zvinobuda zvatotarisira zvingabuda panyaya yezanupf yakaora kare saka hapana chinhu chavatingatarisira chipenyu pavanhu ivo vaya vanozviziva kuti zvinhu zvavo zvifambe zvinhu zvidi mdc zvinge iripo kuomera chete nehori nechine umbavha hwavanahwo dai vari vamwe vanhu vakasiya kare vakasiyira vanhu vavanozi vanotozviziva kuti mdc can do something better than zvavari kuita
tinotenda vateereri nemashoko enyu ataashandisa nhasi tinokukurudzirai kuti murambe muchititumira mashoko enyu asi tinokuyeutsidzai zvakare kuti musatumire mashoko anoratidza kunyombana kana kusakuremekedzana muupenyu hwedu vanhu vatema tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varasa mutemo wakadzikwa nevaive mutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama uyo vaisungira vasori kuburitsa pachena kufa kwevanhu vozvavo kunenge kwakonzerwa nemashandiro ehurumende munzvimbo dzisina hondo. Nengo yedare reSenate muAmerica amai Martha McSally avo vakashanda muchiuto kwemakore makumi maviri nematanhatu uye vakave munhukadzi wekutanga kutyaira ndege dzehondo vakaudza komiti yeparamende nezuro kuti vakabatwa chibharo nemukuru wavo pabasa. Vakati havana kumhangana nyaya iyi sechitera kubatwa kwavakaitwa chibharo nekuti vakanga vasingavimbi nevakuru vemuchiuto kuti vaibata sei nyaya iyi. Akateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. America yakatarisana nedambudziko rekushandiswa kwemishonga yekurapa zvisiri pamutemo. Mishonga mizhinji iri kushandiswa ndeiya inopedza marwadzo neinodhaka. Bazi remuAmerica reSubstance Abuse and Mental Health Services Administration rinoti vanhu vari kufa muAmerica nemishonga iyi vave kupfuura vanofa mutsaona dzemotokari mumigwagwa. Gore rapera mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wakanangana nekubatsira vanhu vane dambudziko iri. Nyanzvi munyaya dzehutano uye vachishanda kuOmia kuSweden, Dr. Fortune Nyamande vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti America inonetsikana nechirwere ichi zvikuru nepamusana pehuwandu hwezvinodhaka zvinowanikwa munyika iyi.
Kune mahongu, kune mishonga namapiritsi anokonzera addiction. Ingati kune kunyanyanya mapiritsi anowanzoshandiswa mukunyaradza marwadzo kana yatingati mapain killers. So kune madifferent types, kuna napetidine, kuna na codeine, mapiritsi ane codeine, kune anonzi maopioids, madifferent types emadrugs akadaro anowanzokonzera kuti vanhu vanotanga vachimatora vachida kunyaradza marwadzo. Ndokwanisa kupa muenzaniso semunhu kana kuti anenge aine toti kana munhu ane cancer, vamwe vanotora mapiritsi kana mushonga wemorphine. Mukuramba vachishandisa mushonga iwoyo vachida kunyaradza marwadzo vanopedzisira vava tingati vadependent kana kuti vava addicted, kuzosvikasvika pakunzi vaaddicted nekushandisa mushonga, nekushandisa mushonga iwoyo zvekuti vanenge vasakwanisa zvekare kurarama vasina kutora mushonga iwoyo.
Ko iyo addiction yemaopioids kana kuti mishonga iyi inorapa inorapikawo here?
Tingati zviri paviri hongu zvinorapika kunyanyanya kana vanhu vanenge vapindana nedambudziko irori kana nechirwere ichocho vakaona rubatsiro nechimbi chimbi. So kunana chiremba kunyanya maspecialist edu vanonzi mapsychiatrist ndo vanonyanyobatsira zvikuru vanhu vanenge vaine dambudziko readdiction. Vanoshanda neteam yavo inenge ine mapsychologist, inenge ine macounselors nevamwe wezveutano, even nemaphysicians kuti vakwanise kubatsira vanhu vanenge vaine dambudziko readdiction kunyanyanya remaopioids nemamwe madrugs akadaro.
Kurapa munhu ane addiction vanorapa nemamwe mapiritsi here?
Zvinoenderana netype yekuti munhu ari addicted kudrug ripi. So marapiro acho sematorero andaita pana tinoti non-pharmacological method kuti vanhu havasi kushandisa mushonga kurapa addiction. For example zvandataura zverehabilitation kuti munhu akaenda achinoita macounseling sessions, munhu akagara achimonitwa ari musenda yekuti agare asina zvinodhaka mumiri make, iyoyo inonzi rehabilitation. I think munhu izvo inoshandiswa zvekare even kuvanhu vanonwa doro zvakapurikidza, inonzi alcoholic na anonymous, yekuti vanhu vanongoenda under rehabilitation vasingabati zvinodhaka asi vanogona kune mushongo zvekare dzinogona kushandiswa kubatsira kuti vanhu vaite cope with addiction iyoyo.
Tiri kuona muAmerica kuti vanhu vari kufa neaddiction nokushandisa mishonga zvisina kunaka vava kupfuura vanhu vari kufa mumigwagwa nemotikari. Chii chiri kukonzera izvi? Sei vazhinji vava kufa nemishonga yekurapa iyi?
Ichokwadi kunyanya muAmerica vaita dambudziko irori remaopioid, inonzi opioid crisis, kana mukatarisa magwaro anonyanya akareleaswa nana Center for Disease Control nemamwe maagencies ezveutano muAmerica, zvinoratidza kuti nyaya yemaopioids yava nyaya yashika patinoita kuti yava a public health crisis. I think zvinonyanyoita kuti zvidaro muAmerica inyaya dzema prescription drugs kuti vana chiremba vanenge vachinyora mapiritsi vanopedzera vava kushandisa vava dependent kumapiritsi atataura aya. Chimwe chechipiriwo muAmerica mukatarisa kune macommunities vanonyanyoita yatinoti drug abuse yekushandisa mapiritsi aya zvisina kutsarukana. So kune nyika dzakatenderedza kwatinonzwa zvekare kunobva mishonga ichipinda muAmerica ndichipedzera yashandiswa zvisina kutsarukana. So tingati ndo zvanyanyoita kuti opioid crisis inge iri kuti kurei munyika yeAmerica.
Avo vanga vari Dr. Fortune Nyamande vachitaura vari parunhare vari kuSweden naTanonoka Wande weStudio 7.
Woji bro party.
Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tina mukoma Killer T vachiti ndamuda. Muda mumanzwa mukoma Killer T uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yendau dzedu dzanhasi. Vatori vendau vanorambidzwa kutora mashoko kana kutora mavhidhiyo pamusangano wakaitwa neZuro muWashington DC negurukota rezvemari vamutuli Ncuve. Vagari vomuHarare voshushikana neurongwa hwekugoverwa mvura nekanzuru yavo. Hurumende yava Emerson Munangagwa yobhadhara mazana mashanu ezviuru zvemadhora pagore kukambani yemuAmerica yeBallard Partners kuitira kuti ivakiridze ukama hweZimbabwe nehurumende yavaDonald Trump. Aiwa nawo mashokota vatasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai mangwanani ano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Placidus Jeremiah achikupai nau dzendebele.